Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu cheZimbabwe tanga tisingazivo futi kuti mupurani wacho ari pati ari kupi.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protest mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Kwadiri tunoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvunhu zvaisingaone senge zvakakosha sei, saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe.
Kugweru tanga tine victory rally tichipembera mavota takawana pamukobha pabaelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichapamba sei kusimudzira vanhu.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri vebato rinopikisa reCCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabaelections mugweru muna kurume. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichichengetedza Proteas mupiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo hwekuti ari kupi aizopiwa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti mupiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambasada Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete, zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vativo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakaita kuti mupiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuziya nyaya iyi tabata vaShava.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tisingazivo futi kuti mupiranya wacho ari pati ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but no statement yatiri kuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apa?
Tatichishanda navo pese pavanga vachiuya, zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatitiraitira. Hapana chinhu chatati tichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nokwatiriwo. Takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika nenyaya yamupiranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, ambasada Frederick Shava, vari parunare muHarare. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avaShava ekuti hurumende yaisaziva kwaive namupiranya.
Ina munondoona senge kuda ipapo panobva pasina chokwadi chakatisimbei, because angari munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi. ende kune utaurwa zvekare kuti Mpiranga aita achipinda munyika achimboshandisawo futi ndege dzenyika and izvinhu zvokuti izvozvo zvaitozikanwa nehurumende. Saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo panogwa pasina chokwadi.
Asi chingava chikonzero chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepasi rose?
Ini ndoona senge kuda kushaya atingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai. Because genocide is a crime against humanity and tinozovawo zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vanhu vanongourawa, vanhu vanongodisapiswa pasina accountability. So ndoona senge kuda inyaya yekuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously. And also tinoziva kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member yeconvention against torture navo anzi mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights. Saka ndiri ndinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvinhu zvaisingaone senge zvakakosha sereki, saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount kwete.
Tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwara papi chaizvo nenyaya dzakadai dzi?
Ndiona senge kudyidzana kwavo kunogona kusitrena atingati marelationships avangachizama kuda kubuilda. Because itoziva kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobva kuZimbabwe kuti auye achishandawo kuRwanda zvingora zvidaro. But zvinhu zvakadai so zvinositrena atingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba. Tinozva kukaitwa matare ekuvidza vanhu to justice panyaya idzi and ivo vanhu ivavo vakazovaya kuZimbabwe zvinositrena atingati ivo vatations even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai so imi muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vange vari kuGweru uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabyelections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. VaChamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuteedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
NdakuGweru tanga tine victory rally tichipembera mavhoti atakawana pamukobha pabyelection yakapfuura, tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu in terms of our program kuparlament nekukanzuru kuti tichaita sei setribuc government kana tapinda neuye nekugadzirira kuti takuenda kusarudzo za-2023. Saka nyaya yatakaita pabyelection inenge iri nzvisa yatinote chirungu side meal because takugadzirira main course inoya 2023 vati kupinza vaChamisa pachigaro. Saka mutungamiri wedu the champion in chief vaChamisa wangu aripo aita kubetserokeji nevamwewo vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vaChamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vaChamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyaya iripo paekonomi ndeyekuti hapana confidence. Vanhu vemuZimbabwe havana trust naMuthuli Ncube, havana trust navamunangagwa. So nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana nevasikana vari muzano inyaya yedeficit yeconfidence. Paridiwa confidence paekonomi, hapadiwi mapolicies anogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda. Ndo nyaya iri kunetsa. Chechipiri, vataura nyaya yeprogramu yekuti tinofanira kudzosera US dollar nebasket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi, in particular nyaya yegold, kuti ndo yakakosha kuti tiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar. Saka in the immediate term tataura tiri kuproposa nyaya yekudzosera kweUS dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu.
Asi kavasiziva muromo hauzarirwi nerwizi, vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore.
Vataura nyaya yekuti tinoita sei tigadzire nyaya yeupfumi munyika. Vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa. Nyaya yavataura tiite block malikages, mari tinoluza more than 2 billion through my illicit financial flows. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa. Corruption. Ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudziya nenyaya yeimpunity. Kana vapinda vodziya nenyaya tiite restore confidence in the international market. Nekuti hatigoni kutaura kutora kuti mabhanga auye atichisupplya nekuti supporta. Isu tichitaura tinovhara lending yemabanks. Idzodzo handidzo economics. VaMuthuli Ncube vanoziva vasati varasikirwa neconsciousness yavo. Vaiziva kuti ndinofanira kuitwa. Vakazvitaura kuti ngatibvisei bond note nekuti bad money drives out good money.
Gweta, avo vanga vari mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vari parunare kugweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO, kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavakidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya nyaya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri, asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHeal Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeEpos neHopi nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Ndinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzokushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandisa, asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, hatinoti madrugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti chouviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Munyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Tinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoregesa kuvhota uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo vachiremekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzamataura idzi?
So tiri kushanda nemaupcoming artists vatinotizvo, vaimbi vachiri kungotanga vechidiki, vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vakatarisa nzvimbo dzakaita seFOS, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya. Asi nemimhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari. Zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirizhonga nemakatatanwa, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyinji chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kuchitambira zvakanaka, vari kuchitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unorejesta kupi uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo, uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka, uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashow here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo, voparidza shoko rerunyararo nekudzivirira mhirizhonga nemakakatano vakache zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakakatano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira wedza mudhorobha kana mumaruva haibudirire kana kuine mhirizhonga. Kana vana vachishandisa zvinodhaka, hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka zvese hazvibudi. As it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka, uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti tinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvekuita, zvinova izvo zvatiri kukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havapanisi kuzopinda mungwanani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kuparadza mhosva dzinoita kuti vazopinde mumajere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadii zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvechitendero. Tinoda kutenda mukutaurana naRecheni Matarirano achingori paCape Town ipo paya. Tinoda kutenda nemutereri akabvunza mubvunzo. Akati zvoni iye hanzi kwaMwari zvaari Mwari wamasimba ose. Vakadii kungoti kumunhu ndakuregerera paakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munotii kumutereri uyu?
Muterere wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But manje akudauta umasimba ose waMwari nekuda kwedanho rakatorwa naMwari wemasimba ose kudhila nemunhu achinga atadza. Chandoda kuti tisikwe musoro nechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise, asi tichazozvinzwisisa ugare gare. Zvinoitika nechekuti kudai Mwari vakati kumuAdam nakuna Adam naEve ndakuregerera ichirarama izvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satan otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose, yes we know that. Saka pausimba rose wake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro, ende zano reruponeso ribiri rakadaro. Hatifaniri kunyanya kukwesheina mibvunzo stere yekuti Mwari izvakazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva zvari anotonga nyango nevari kumusoro? Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva kuti akazviitirei. Saka pointi yekutanga mutereri ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera, anga aifanira kuti kuregerera naSatani nengurozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivicho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadza. Mwari wakatona zvakatonaka akatona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kuti tidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero vakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vada kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga hakuzove nedambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichiti donza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari, but takachuza kuteerera Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more tava kudenga hakuzowanikwizve any kind of rebellion. Ndichasamaraza mapoints acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kure nengoti munhu ndamuregerera. Dai akangoti munhu ndakuregerera, icho chivi chisina kudhiliwa nacho, chisina kusvika pakuparadzwa, zvanga zvichangoramba chiringoripo dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera zvaireva futi kuti satani zve aifana kuregererwa nengirozi dzake chetatu chengirozi dzakadzingwa dzokudenga dziya dziya aifana kudzosera panzvimbo dzavo ende chetatu ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro iroroma kuti ndemasimba ose vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because yakaitwa namwari wemasimba ose saka tatenda kuti mwari ndewemasimba ose ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitirwo rakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudhio enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 nhamba idzi ndedze zvechitendero chete ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kukuru chikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yepremier soccer league yatambwa nhasi mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati pedynamos nehighlanders kubarberfield stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0 michael kariati anotipa nyaya inotevera
mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe mubongo zvozvo imomo mutambi wedynamos bill antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dhimbare ine vatambi vasingakwane gumi nemumwe chete munhandare papera mutambo uyu mhirizhonga yaendera mberi panze penhandare vateveri vezvikwata zviviri izvi vachirwisana mune mimwe mitambo yatambwa nhasi triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu Manika Diamonds yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHebert Marowa kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi Chicken Inn 31 points Dynamos 30 points Triangle 27 points FC Platinum 25 points zvekwata zvina zviri pasi pasi ZPC Kariba 13 points Tenax 13 points Glower City 9 points Wawa 8 points ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tinotenda zvikuru Michael sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas mupiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe zviuru nezviuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change zvoungana mugweru tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuNkwezi 2022 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga uhlelo lwabalwa abalimi abangabantu abatsha ama youth ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu kakhulu asikahlangani losizo oluthize silithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ufika lapho enampundu ngithola abantu ngathi isitukhwani, abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. EleZimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortrayus Mpiranya wayedingwa ngeleRwanda esethuswa icala lokubulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abaningi. EleZimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa nguMpiranya owafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba uMpiranya wafela kweleZimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. UMnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga uMpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo kabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuza kwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukugugudeka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angleston Sibanda okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga uhlelo lwabalwa abalimi abangabantu abatsha ama youth ekade be sikhangelele ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa yilonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza silomgomo kumbe i-target. Siya exporter thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order kade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So besivumelana le bank ukuthi ibank inganika abalimi bethu izimali bazanelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathe simase kunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi iwapi amanye ama sectors aqhakathekileyo a contributor ku economy. Ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthiwa horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kaseze ukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe yamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla, umqondisi wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance.
Hey, indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele yona into eziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibe sesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho. Impilo inzima nesisilamabhizinisi aqalayo, silamabhizinisi vele amanye vele ekhona. So nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa. So bekusinceda kakhulu ma siyithola yena le iloni.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho-ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu asikahlangani lo sizo oluthize siluthola kumabhanga. Amabhanga akasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abala amabhizinisi amakhulu abayibo njalo abathatha imali lezi besiyazibazulisa emkambo bedulisa bekhweza lama-rates. Yikho kwenzakalayo kakhulu emumeni wezimali okukhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umbono lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo elithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bonabo abantu ababolekiswa izimali laba yobatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha. So ngakho-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kuningi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Engibunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezibambela kuhle umsebenzi yabo. Kuthi-ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi kwesokucina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle sokukhona kathesi ukuthi into leyi lanxa izasebenza izakakhulu abanye izabasebenzisa nzima kakhulu izaletha ubuhlungu obuthile kodwa-ke ngezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abatshiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala esinye isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye xa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunjenje kwenziwe khonokho sebevulile esinye sebedingile enye indlela lapha indlela abaza kudla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le ndlela abazisebenzisayo laba bantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi aya abuse imali ngokuboleka emabhanga bese beyingenisa ku black market, kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hathi ubona kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubona angasabolekisi imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukusebenza ngendlela eqondileyo.
Uchuma ophinde wathi
uhulumende wavele wazitshwe eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalapha njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo, bafuna ukubana umkhono wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlo Sisiziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Eli namuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMiglands. Sibonga abantu beMkopa ngokusivotela kuma-by-election. Njoba likwazi ukuba ni-CCC inhlanganiso entsha, so sivumele enokubana inhlelo esizaziyenza ikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama lati basivota ke basivotela isimo selizwe sinzima. Siphakula i-program ekubana sizayenza njani sikuparlament ukubana sipushe indaba yokubana ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ama citizen centric policies. Sisedalele parliament lase councilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i victory rally le ngeyokuthi sikuphakule i program yethu kubalaleli base Midlands la kulizwe lonke ukubana sizahamba njani njenge CCC, njalo silungiselela ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamaya ama MP amaningi ikakhulu emaphandleni, silungiselela ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala labehlathini la.
Igama elekhaya kwakunguRanka Dukhube, lempini kwakunguDaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yehe.
Lapha ngihlangana lawe lapha kungapi la?
Lapha kukongwanyana eBatanani Village.
Batanani Village.
Ye.
Ye, asizwe ke lapha ke Mazibisa.
Ye.
Ela elilwe lamaqini lesithupheni ethiwa ngubani?
NguRanka Dukhube.
Ranka Dukhube. Isikhalanga lesi.
Yehe.
Ye. Wena ke ngiyakubona uhlala la. Uhambe nini empini?
76.
76.
Ngoba ufaka JZT kade sengkhona.
Kwahamba njalo uthi uze empini wonga.
Nganise Goli. Kwasekuthi elusaka kuma radio sebekhuluma baka Joshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu, yeyi ilizwe labokhogo benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi ilizwe labokhogo alenge lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labobani labokhogo. Yikosuka kwami eGoli ayenomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrive imoto ehambe yofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, yo uyimota yakho ide kuphani Sina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe le moto le.
Lijonje moto emlungu.
Ehhe siza fika sichiya ngapi eGabron. Amanje trase ikhatha le moto sase kade sase street. Ebotswana lapha la zafika sayimisi moto. Kade misi moto sathi hayi lisifizele amapolice. Amapolice abathi awu libasa nga sathi hayi sinamapolice. Hayi bathi ayincingo zabo amaphasa kwengena. Bathi angena amaphasa bathi awu yes madoda. Likhala ngani? Sathi hayi thina singabantu beZimbabwe. So sesiyolwela ilizwe lethu. Imoto le sinayo le ngomlungu esebenza umngani wami okwa uMose. Manje sithathe izwe sizela umango omlula. Ifoni zomlungu nansi. Lefu loyake ifoni nansi. Base bethi okay, hayi bayanike lapho. Base bayifonela umlungu. Mlungu imoto inga Ata imoto isejaradeni eboy. Bathi hayi imoto yeGabron. Hawu njani? Bathi abantu labo kade ngabanga, bathi ngabe eZimbabwe. Bathi baye singabathi baya nga, bathi baye elizweni eSambia. Bathi libanikeze 1000. Libatshele ukuthi mabe ngavela khonale. Mabe phila bebuyele futhi yes. After 2 weeks, babe say we have madoda. Lilungise after 3 days siyalithatha selihamba. Kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ile flag phakathi. Mina ngihlambe sihamba ngemoto. Peche 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 peche. Ntwase siphakathi kumafree machinyana okungaka. Hawu madoda lapha sihamba njani? Ngizwa ngenani sibo singena kuloku free machine. Bayi 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 ngizwa bethi losaka 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 losaka. Ithi ngiyawuthi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka. Masiyehlela isaka ngithola ukuthi sokulezinye imoto ezilenyawo ezinkapa somavili. Sesingeniswa phakathi imoto le zazisuka laphana petshe 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 ngeganga 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 ngeganga. Ha! Manje ufika lapho enampundu. Ngithola abantu ngathi yisitukhwani, abanye ngathi banjani. Abantu laba. Ha! Asiyehlisa. Kade angikakuboni. Mina ngamfaka isuthu. 2 days khona lapho siyeshwa khona lapho kwabo uthiwa sibhaliswa sibhaliswa sibhaliswa. Sithola kusuka namhlanje. Igama lakho ngubani? NguDaniel Masibisana. Sithe ngubani? NguDaniel Masibisana. Adiya. Kwedinga lama sahleza uthiwa siyahamba siyohlangabeza unkomo. Uthatha abavele bekhona babeyazi. Uthiwa Kla!
Hey.
Awuyazi lutho.
Zwai. Ya, hoy. Hau. Hau. Hai korira. Hau. Hau. Hau komando. Hau.
Mama pan.
Hau. Hau komando. Hau. Hau, hau komando. Hau. Hau, hai korira. Hau. Hau.
Masiyo tla bang bang twa roll. Yobunyonyo obunye kade bekuthiwa ama commandos. Obubomvu so. Abe auto roll kona pasa
urola phansi wena
urola phansi unyenya bulume uqala phansi tesuka lapho kule kule zivazi engulube kwakuthiwa zachiwa ngabe swap
yeah
kwakusuka lapho kwathiwa roll kona pan yikho lapho kwaphela isuti yami yonke emadoko emadakeni engulube ngaphuma ke lapho sengimutsha ingqondo leya esekhaya ingasekho.
Siyabonga kakhulu ke ezotshisa sibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron. Elefinland lamhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO. Loba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. Soku isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wawusenzi bomandla.
Yelo baba mkhulu.
Sithina masiko
babe lobola.
Namhla sixoxa ngenhlelo zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni wakuKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Msakazi, ngiyabingelela. Ngaphandle nje kokuthi kuseselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela. Abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngobunengi bethu kobulawayo. Imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from Ibulawayo. Yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020. Inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela.
Sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi babakhumalo?
Usuku lokudlula emhlabeni kumbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi. Yilokhu ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane. Yilokhu kubaluleka kwalolo suku. Yebo mhlonishwa abantu bengathi uthi engani lo Bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho. Kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane. So ke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane. Yikho kubaluleka kwalolo suku. Ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayami ngisabe sishayela ngenyama lolo suku. Sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele City Hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe inenga kakhulu.
Valelisa abalaleli Khumalo,
ngiyabonga kakhulu ithuba ongiphelona. Umbiko usuhambile, hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile. Bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022. Ngiyabonga msakazi.
Hey, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge uMnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Eh, kodwa manje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Njengensuku zonke kuba kuhleke kuba nasihlangane badlalela abathandekayo. Sibonga njalo ithuba lelo kuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7. Namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli kumbe lomndeni. Ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye, engathi mina ubaba lo mama labantwana. Singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela, kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo, lo muntu olingana lo nyoko nguyoko. Isintu ke sasigoqa njalo, sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala, sizabala nje amavesi amabili, ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye. Kufundeka kanje: ndodana yami, izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. 9. Ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho. Lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami, ngendlela isiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungatsho ukuthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indodana nombe abe indodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lo mama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kwayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokhu kabakufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabayezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele uwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali kubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa kusasa Kwezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bubblefish Stadium. Iphoso ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye injalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kawabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele. Sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu. Njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVio iNdebele. Kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sile website www.voandebele.com. Siyabonga kakhulu lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.